Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro kurume 5/2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gizi iri rinenge rinonyanya kushandiswa muZimbabwe kubvira kuagriculture kune zvokurima kwese uku kwozoita kumamaini kwose uku. Saka zvose izvozvezvo kana vakazendiwana dhiziri rangati chipei zvinoitawo kuti chikafu chidzakirwe mumashopu.
Hurumende yodzikisa mutengo wedhiziri kutanga nhasi.
Violence haibvumirwi, haidiwi, asi takudiwa kuita an investigation yakadhama yakasimba ionekwe kuti violence iyi inokonzerwa nechii.
Bato remDCT rokurudzirwa kupedza matambudziko atarisana nebato iri munyaya dzemhirizhonga murunyararo. Zimbabwe Election Support Network inoti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kubuda negwara rakajeka panyaya yesarudzo.
Mawogetsinzi vari kufa nezvirwere zvimwe zvinokwanisa kunga vachibatsirwa. Takataura kudhara ini muparlamendi kuti mawogetsinzi anofanirwa kuva nemedical aid.
Amai Margaret Dongo vochema-chema nekubatwa kwavanoti kuri kuitwa vakarwa hondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kutanga nhasi inoti inenge yadzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wemhando yedizel 50 kubva pamari inosvika pamadhora nemakumi matatu kusvika padhora nemakumi maviri nemaviri. Mutengo uyu uri kuuya apo hurumende iri kutiwo kutanga musi wa 1 Chivabvu inenge yorambidza kutengeswa kwedhiziri remhando ye Diesel 500 richinzi rine sulfur iyo inonzi iri kukuvadza injini dzemotokari dzakawanda. Zimbabwe Energy Regulation Authority kana kuti ZERA inoti mutengo wedhiziri wadzikira sezvo wave kuuya nemapipe sezvinova zvinhu zvakachipa pane kuti iuye nemarori zvaimboitika kare izvo zvinodhura. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Elliot Masocha.
Ndinoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo chicharerukira vanhu vazhinji namaindastri akawanda, nokuti kuonekwa kwazvo kunotiko dhiziri rinenge rinonyanya kushandiswa muZimbabwe kubvira kuagriculture kune zvokurima kwese uku kwozoita kumamaini kwose uku. Saka zvose izvozvezvo kana vakazendiwana dhiziri rangati chipei zvinoitawo kuti chikafu chidzakirwe mumashopu zvinana upfu zvatakakura tichidya izvi. Saka chinhu chakanaka chaizvo chinokurudzirwa chatinovimba kuti mabhizinesi navanhu vazvitambirevo tibatsirane kusapota ufumi hwenyika yedu hubudiriri.
VeZERA vari kuti ivo chapa kuti vange vachidzikisa mari inotengwa nayo dhiziri inyaya yekuti rakutakurwa neyatingati pipeline iya, kwete kutakurwa nemarori. Zvakakosha zvakadii kushandisa pombi dzakadai dzinotakura dhiziri?
Zvakakosha chaizvo izvozvo kuti tishandise pipe iyoyo, nokuti yagara yanga iripo pamwe tichitoibhadhara kuidzivirira kuti isadhurwa dhurwa kana kuboorwa boorwa. Saka chinhu chagara changa chiripo tichishandiswa, chikazorega kushandiswa zvinenge tinoita kutorasha mari yatakagadzirirwa chinhu ichocho. Saka zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo kuti tine zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvimwe zvakangogadzirwa zvakadero zvisingashandiswi. Saka kushandiswa kwepaipi chinhu chichatofanira kupemberera chaizvo kuti taakushandisa zvinhu zvatakagadzirira isu. Zvinhu zvaasichikotidyira mari zvisingashandi ike zvino zvaakushandavo kuitira kuti zvinyorosere upenyu hwedu husanyanye kutiremera. Saka chinhu chakanaka chaizvo kuti tikwanise kushandisa zvinhu zvose zvatiinazvo. Kubvira mudzimba medu umo tine zvimwe zvinhu zvakati wandei zvatisingashandisi, dai takwanisa kuzvishandisa pamwe nokupawo vamwe vanhu. Zvinhu zvaibatsira chaizvo kupamusoro pokutingogara pamusoro pezvinhu zvakatidyira mari isinga shandi. Saka chinhu chakanaka chaizvo kushandisa paipi.
Tanga takuonawo mazuva apera ya Dr. Masocha. Vamwe vanhu vanga vakuenda kunotenga diesel kuBotswana, vamwe vachienda kunotenga kuMozambique, vachiuya kuzotengesa munyika, vachiti rinenge riri kuti durei. Izvozvo zvine matambudziko akaita sei?
Izvozvo zvina matambudziko kutiwo pavanondotenga kune dzimwe nyika, kufumisa nyika idzodzo, kwete kufumisa nyika yedu isu. Asi zvava zvakavanakirawo sevanhu vokuti vanenge vachitsvakawo mabasa nokuraramawo, vanenge vari vanhu vavati taakuraramawo nenzira iyi. Saka apa ndingati ini ndinodi ndiri kumbwa ndiri kutsuro. Zvinhu zvava zvakanaka, asi neimwe nzira zvino zvaitambisawo iyo foreign currency yatinoshaya maus dollar uenda undokandwa kuMozambique ikoko, kuMozambique waitenga ikoko kana kuBotswana ikoko kana kusouth ikoko, osumudzira upfumi kwenyika iyoyo isitosara tiri varombo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio, vachitaura vari parunare vari kuOhio kwakare muno muAmerica. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika iri kukurudzira zvikwata zviri kunetsana muMDC, chimwe chichinzi chiri kutsigira vaNelson Chamisa, chimwe chichinzi chiri kutsigira Muzvari Thokozani Kupe, kuti zvigare pasi kuti zvipedze mhirizhonga yomuka mubato iri. Nezuro, dzimwe nhengo dzebato iri dzakakuvara mushure mekurwisana kumuzinda webato iri kuBulawayo. Kunyange hazvo, mamwe mapazi ebato iri akati vachamisa ndivo vachatungamira bato pari zvino. Muzvari Kupe vari kuti ndivo vachiri panyanga kusvika vabviswa neCongress. Mukuzeya nyaya iyi, tabata Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Nyaya yemhirizhonga yemuMDC achisini dzatinotarisira kuti chinge ichiitwa nomusangano wedizen nhoroondo yavo yekufighta for human rights nerule of law nerespect for fundamental freedoms. Zvinhu zvinotikatyamadza kuti musangano nevatevedzeri vavo vanonge vachita zvakaita seizvozvo. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti tinokondema violence zvakanyanyisa, hatiikurudziri. Asi chaakudiwa ndechekuti paitwe aproper investigation, nekuti taakuona kuti pane vanhu vaakutofarira kuti musangano mumuitike violence, kuti vamwe vachionekwa sekuti vachisvibisana kuti ndiye anoita uyo ndiye asingaiti. Violence haibvumirwi, haidiwi. Asi takudiwa kuita an investigation yakadzama, yakasimba, ionekwe kuti violence inokonzerwa nechii, yaonekwa kuti violence inokonzerwa nechii, yogadzirirwa. Asi vese vanowanikwa vari associated with that violence vanofanira kutenderwa zvirango zvakasimba chaizvo, nekuti nyaya musi ndeiyoyo yakutofadza kana zvikara nezvidhoma nevaroi chavo chavo vevhiolence vatinoziva kuti estate nezanupf. Saka MDC haifani kuwanikwa ichikopera bhuku redofo, nokuti ukakopera bhuku redofo haupasi.
Asi pangakwanise here kuti paite kuyanana pakati paivo vachamisa namai Kupe?
Vanokwanisa kutayanana zvavo ivo semaleaders, asi musangano wacho unokwanisa kubuda pachena kuti wakamira pati. Zvinobva hangu pachitaurwa zvakawanda nenyaya yekuti mutungamiri ndiani. Tikateera musangano wavatingi zvaapachena, ende tichiona nevanhu vanoungana pamusangano ipapo kuti danho rakatorwa nenational executive MDC nenational council MDC kuti mutungamiri pari zvino ndivachamisa, handioni danho irero richidzokwa kumasure. Ende danho irero rakatorwa rinenge riri kuenderera nevatevedzeri vemdc vakawanda. Saka avo vanoti Chamisa hasiye mutungamiri wemdc vanofanira kuita maprocesi akafanana kuita national standing committee, national executive yomusangano nenational council yomusangano. Kana vachiti zvakaitwa navachamisa hazvisizvo, toonawo kuti panobuda here matanho kuti Mai Kupe ndiwo acting president kana ndiwo president wemdc. Pasina izvezvo, umwe wavo pavanhu vaviri vava pano umwe achata mutungamiri wemdc mawhatsapp group, mutungamiri wemdc muindanet, mutungamiri wemdc manewsroom. Asi musangano yaatiwe paindanet, musangano unowanikwa Makokova, musangano unowanikwa Mbare, musangano unowanikwa kuJoloto, musangano unowanikwa kuBinga, musangano unowanikwa kuZaka, musangano unowanikwa kuMarondera. Kana vanhu ivavo kumarondera, kuzaka, kumacholocho, kubinga vari mumastructures vasingabvumi kuti hauti president, iwo uchingoita president uchapedzisira wava eshabhini chini kana kuti Asia Binpin pawiri waye papa pana chara cha Binpin kana cha Binpin vachiita zvomacha bino vasingati zvomusangano
asi nyaya izogume ya kumatarere
aiwa politics chero dzikaenda kumatare dare harikwanisi kugadza munhu epolitical leader pachinzvimbo unokwanisa kuenda kudare toti wahwina asi kana musangano wako kati wahwina kokoti hauti leader wedu hatikuzivi unoita leader wekudare ikoko woita leader wako haikoti zvino mukatarira munguva yestruggle yezimbabwe vana vangu vomwe vayana navamugabe nevamwe vese vakauya havana kugadzwa dare havana kugadzwa utungamiri nematare vanogadzwa utungamiri nevanhu vagadzwa utungamiri nezipura nezanla nevanhu vemuzimbabwe vaisapota kuti vangomo ndomutungamiri werusungunuko vamugabe ndomutungamiri werusungunuko zvichinda zvakadaro mutungamiri wenyika haasapotwi haagadzwi nedare redzimhosva that is it as the politics so what we are going to see is the supremacy of politics and not the supremacy of court rulings and the like yes tinosapota kuti mutemo chinhu chinokosha mutemo unodiwa mupolitics asi haukwanisi kuti ungeita leader wemusangano nenyaya yekuti kwai mutemo wati zvakati kusina vanhu kana kuti mutemo woimposa leader yes mutemo nepolitics zvinofanira kuwirirana asi chakakosha chinotungamira zvido zvevanhu zvido zvoruzhinji zvido zvemasapotas ebato irero ndozvinokosha saka pakurwisana kwavo kana vakasaibata musangano mastructures omusangano maorgans omusangano nemaparts anoumba musangano iyoyo hazvikwanisi kuti uite leader wemdc
Dr. Petsai Ruhanya, vari kuita dzidzo zvepamusoro-soro kana kuti postdoctoral studies paUniversity of Johannesburg, vanga vachitaura parunare kuSouth Africa. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa vatendai biti vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana zvinobatika zvavakaita mukati memazuva zana sezvavainge vakavimbisa mhuri yeZimbabwe. Asi mutauriri wezanupf kuuk province vanick mangwana vanoti vamunangagwa vakabudirira zvikuru mukuzadzikisa zvavainge vavimbisa sezvo zvavari kuita zvakanangana nekuumba hwaro hwekumutsiridza upfumi nechimiro chezimbabwe mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti
vakazvipa ma100 asi vasina plan yekuti chii chavada kuita vasina futi target yekuti chii chavada kuita what did he want to achieve in the first 100 days. So at the end of the day, without a plan and without a target, his ambition just became a slogan. And like everything else, chinoitwa neslogan, you'll be found out. There is nothing that has happened in the last 100 days. Of course, we're not saying utaifana kuchinja. Nyika yose, nezviro zvese, zvakakanganiswa in the last 37 years in 100 days. But what we are saying is, angada aita zvimwe zvinoonekerawo, isusu muhurumende yavatsvangirai, mu-100 days takaita zvinotoshamisira remember takauya ne-short-term emergency recovery program yatakatonyora tikaipresenta musi wa26 february hurumende yatanga musi wa16 february mastoro tikazadza zvinhu by end of february 2009 tatazadza zvinhu mastoro tatabvisa futi zim dollar inflation kwangusina tikavhura stock exchange tikatanga kupa mari kuzvipatara iye haana chaita kunzi kwekuti mapurisa haasimo murodhi chadhuva munhu uyu ndechekuti munhu uyu hazi kuti game iyi inoda kutochenjera and kune vamwe vanhu vada kuita lipstick pacrocodile kunyanyanyanya chihurumende chenyika vamwe vanhu ndirganditi mamapazi ehurumende yekuunited kingdom they want to interfere nepolitics dzedu vachisapota chihurumende chakasviba chisina legitimacy chisina kuvhoterwa nevanhu but the truth is of matter ndechekuti chabuda pa100 days paipa hapana angomanyepo we are open for business but show me one new company that has opened shop in Zimbabwe hakuna ndaanchiona patwitter yavamunangagwa pari kunzi taka reduce budget deficit the fact of the matter ndekuti budget deficit yatokura yatoo kuma 8 billion izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita vari kudya mari so ihurumende yakada kufanana neya Tony Blair yaioperate nespini yaiitwa na Alistair Campbell, but iwo havana kungwara sa Tony Blair, havana kungwara sa Alistair Campbell, and hurumende ya Tony Blair yaito deliver. Zvino vakomana hava deliver basa ndiri kureva nhema dzakaimbwa na chairman.
Asika vari kutiwo vari kukwanisa kuti vange vachikwezva vekunze kuti vapinde munyika zvanga zvisingaitwe navamugabe.
Hongu vanhu vari kuuya and hongu mikurizi yakazara, but unless and until they've attended my structural reform, hapana send rinouya muZimbabwe. Ipenzi ripi naye mukoma blessing. Ringanzi rainvesta mari inodiwa munomzwa 500 million, 200, 700 million, a billion dollars. When imimi neni, we know that you cannot get your money out of a bank in Zimbabwe, uri muZimbabwe. Never mind getting that money overseas. So this government must walk the talk. So my investors are asthma fools. Hongu vari kutesta pesa panoita change panouya musikana munyowani vanhuvanombotarisa panouya chikomba chinyowani vanhuvanombotarisa. So they are sniffing around, but there will not be significant investment unless the country attends to massive structural problems. And a lot of people are beginning to understand kuti zvinhu izvi hazvisi zvokuisa lipstick momhanya nana Katarina muchifunga zvakufamba. These things are structural, these things are difficult, and these things require genuine commitment, of which I cannot possibly see kuti vanhu vanga vaina mugabe for the last 50 years vama revolutions of change and openness. A Damascus moment yakaitwa na Saul achiita Paul inowanikwa mumabasa evapostori chete, the Acts of the Apostles, not panopasi. There has not been a Damascus moment by this regime. But what they've mastered is the art of producing sound bites. What have they mastered is the art of lying. But fortunately, they cannot fool everyone and all of us. They are not fooling us. And we have found them out because they've not done anything concrete in the last 100 days. They've been found out. Zvinhu zviri kukwira mastoro, zvinhu zviri kushayika. Vanhu vemuZimbabwe vari kutambura, magetsi hakuna, mvura hakuna, mapoto mumugwagwa. That's the reality which we live. That's why muri kuona mood kana mukatarisa pasocial media, kana mukatarisa papi, mood yevanhu iyaya yachinja. Muna December taitosemwa seopposition. Senga pataka zofamba navachamisa chiwa kuAmerica, takatonge tauraya Jesu. But now people understand kuti we were right and we were consistent. These people can't deliver. That's why takutotarisira MDC anaiti kuti iponese vana veZimbabwe maelection achauya yamuna July or August 2018.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vari parunare muHarare. Vaimbova murwiri wehondo yerusununguko amai Margaret Dongo vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende mukugadzirisa zvido zvevanhu vakarwa hondo yerusununguko. Mashoko aya ari kuuya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nevakarwa hondo yerusununguko ava kuti vazeye matambudziko avari kutarisana navo. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Dongo.
Zvinhu zvinoda kugadziriswa zvakawanda zvavakavimbisa varwiri verusununguko. Ndodaira kuti mukatarisa zvinobvira kure, nekuti varwiri verusununguko vanhu vanga vakaiswa parutivi vasingatarisirwi kukosha kwavo. Mapenjeni avo, mukatarisa nemapenjeni anopiwa mapenjeni vamwe vakarwa rusununguko, haasi mapenjeni ekuti anonga vapa uraramo. Chechipiri ndechekuti pavakagovera minda vakaseenzesa zita rekuti maWar Veterans ndivo ari kutora minda. Asi kupera kwekutorwa kweminda munoona kuti maWar Veterans akawanda havatori naminda. Vamwe vakange vanga vari pamberi pejambanja vakakwanisa kuona mapurazi avo, vamwe vacho vakatotorerwa mapurazi avo akazopedzisira mumaoko mevamwe vakuru. Saka naizvozvo nyaya yeminda handifungi kuti maWar Veterans vese vakawana minda. Ndinodaira kuti vashoma chaivo vari muminda vanonzi vakawana minda.
Tiri kunzwawo kuti vakawanda, tiri kunzwawo kuti utano hwevakawanda vakarwa hondo yerusununguko ava hauna kunyatsomira zvakanaka. Mungajekesa kuti zviri kufambawo sei?
MaWar Veterans vari kufa nezvirwere zvimwe zvinokwanisa kunga vachibatsirwa. Takataura kudhara ini muparlamendi kuti maWar Veterans anofanirwa kuva nemedical aid.
but hapana medical aid. I think ndochimwe chinhu chakakosha zvekuti mukatarisa zvakaita kuna America kuya kuya, ndakamboenda kunoita study system yemawar veterans. Vane anonzi mawar veterans hospital akamirira mawar veterans kana akarwara akaita sei anokwanisa kuona rubatsiro. Uyezve mukatarisa mawar veterans edzimwe nyika, panofanirwa kuitwa process yerehabilitation. Yekuti some of them, some of us have been highly traumatized. And the process yacho is long. You need to take into account zvinhu zvakati one day. But pamusana pekuti hazvina kuitwa zvinhu zvacho izvozvo, ndosaka muchiona makomrades achinzwa mawar veterans achinzwa kushushikana. Saka zvinhu izvozvo zvofanirwa kuitwa. Vari kufa vakawanda. Vanotoita zvekunokumbira kuti uyu aita uyu apana wo veteran afa. Panotora mazuva kana mama masondo munhu asati abatsirwa kuti avigwe. Saka zvinhu zvacho hazvina kunyatsotetsenuka. Saka ndo dzimwe nyaya dzinofanirwa kunga dzakakwanisa kunga dzakaitwa kudhara zvekuti paoneko kuti makomrades varehabilitetwa here. Kana izvo zvekuti vanofanirwa kunga vachibatsirwawo munyaya dzakasiyana. Tarisai kuti macivil servants akamboisirwa facility yekuti vanogona kutenga motikari vachibhadhara. Asi mukatarisa pamawar veterans mugobvunza kuti facility yakaiswa here pane varwere rusununguko, haina kumboiswa facility iyo. Saka zvakawanda zvichemo zvine upenyu hwemakomrades.
Ko, panyaya yedzimba apa vari kuwaniswawo here dzimba vakarwawo nderusununguko ava kana mastenza atiri kungonzwa achitaurwa nezvawayo?
Vazhinji kutaura kwandiri kuita kunoko, maroja vachiri kugara ma-one room, two room. Pavari kunzi mukai mutsvaira momaisa matishu here, maklina here mutoilet. But chinhu chakakosha chikuru kuvawanirawo pekugara. Havasi vanhu vekuti tingatarisa kuti nanhasi uno vachiri maroja. Hazvimbonakidza zvii zvinhu zvinonyadzisa. Saka mawar veterans ane zvinhu zvakawanda zvine nekuita neupenyu hwavo. Havasi kugarira kuda kungogarira zvinhu zvewelfare chete. Asi mukawandudzawo upenyu hwavo vanowana zvekuzviitira pachavo. Makomrades vaya mawar veterans vanokwanisa kunoborowa mari vachiita mabhizinesi avo, yovapa jekerere, yovapa chena. Inini chandisingadi ndechekuti handidi zvinhu zvinongouya nguva zvinotaurwa nguva yemaelections. Achingopera maelections aya hapasisina chavanowana. Aiwa, ngazvive zvinotetsenurwa. Takange tazvikurukura kudhara mudare reparamende. Dai vanga vakazviita kana kuti dai vanga vaine shungu yekuzviita, ndiyo zano yacho inofanirwa kunga ichizviita, asi havasati vazviita.
Vaimbova murwiri wehondo yerusununguko amai Margaret Dongo vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaPeter Navarro vanoti vaTrump havana urongwa hwekubvisa dzimwe nyika pamutemo wekukwidza mutero wekutengeserana neAmerica simbi dzakaita sesteel nealuminium. VaNavarro vaudza nepenyuro yeCNN kuti mukupera kwevhiki rino kana kutanga kwerinotevera vanenge vanyatsobuda nemutemo uzere. Bato ravaTrump remaRepublicans nenyika dzakaita seCanada nedziri musangano reEuropean Union dziri kushora danho rekuda kukwidza mutero dzichiti zvinogona kutanga hondo yekutengeserana. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti harisi kugutsikana nemamiriro akaita zvinhu munyaya yeurongwa hwesarudzo. Mukuru weZESIN Amai Rindai Chipfunde Vhavha vanoti nyaya yevaongorori pasarudzo inofanira kugadziriswa zvakanaka nekuti vaongorori vekunze kwenyika vangapedzisira vave ivo vazhinji kupfuura vemuZimbabwe. Amai Vhavha vanotiwo magwaro eongororo ehongororo anonetsa kuwana uye mari yacho yakawandisa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Amai Vhavha kuti tinzwe zvichemo zveZESIN zvavakaendesa kuZEC.
Tikuona kuti paplani vaburitsa hapana maobservers kuti vanenge vachifanira kunge vachiakreditwa nguvai. Saka zvanga zvakanaka kuti dai vakaindiketawo kuti maobserver including mainternational observer aitaura napresident kuti gore rino vanenge vanovada kuti vauye. Hationi zviripo paplani yavo. Dai zvozvozvo zvanyatsoburiswa pachena kuti vanobvumirwa rini, nokuti long term presence yamaobservers yakakosha. Election is a long term process, haingomiriri chete zveelection day. Zvachida kuti maindernational observers aya auye nokurumidza pamaprocesses ese atiri kutangisa kupedzisa kutransaction yevoter register kusvika pakampeini nezveelection day. Saka izvi ndo zvatoona zvasiririrwa izvozvo zvemaobservers kuti ndirini pavanenge vachivabvumidzwa nokuvaakredita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo.
Kubva panoburiswa voters roll yavataura kuti inobuda mwedzi unouya, pane nguva yakakwana here kuita zvese izvi?
Kana pachinge pane political will vakapuwa budget ndonaso kuti vanozviita, nokuti zvimwe zvacho vanogara vachizviita makore ese selogistics zvichingobuda. Changa chitova nedambudziko ndo voters roll. Manje kana vatova nemazita anosvika 5.3 million neprocess idzodzo dzeinstruction vakanyatsodzishambadza dzikanyatsoitwa nepublicity yakanyanya ndonaso kuti zvinokwanisa kubudirira.
Zek, makaibudza zvese izvi here?
Hongu tinovanyorera matsamba. Chero nhasi iyoyi statement tatovatumirawo kuti ndo zvichemo zvedu zvatokumbira, zvikuru zvakatarisira kuaccreditation nemaobservers. Maobservers anenge achinzi auye kwaanogara nharaunda kunzvimbo dzakasiyana, vouya kuprovincial headquarters kwavanoakreditwa. Saka zvinopa kuti zvidhure, nokuti pachabhadharwa $10 each observer. Wabhadhara udaro uchada mari yetransport, oda mari yeaccommodation. Saka tinoti kuvadiiwo kuita zvinoitwa kune dzimwe nyika sana Liberia, Kenya, Malawi neZambia, kana organization sesu tikangotumira passport size photo neid number, mazita aya maobserver anobva angotambirwa. Musi weelection vanenge vongotarisa palist iyaya, kungaiti election isina mareferee. Saka zvazvakanaka kuti isusu malocal referee maobserver awande chaizvo tisazopfuurwa nevanobva kunze kwenyika.
Kunze kwenyaya yavanouya kuzoona sarudzo ichiitwa, pane chimwe here chinokunetsai pamusoro pemamiriro akaita zvino?
Tachingoti dai paprocess dzatakuenda dzeinspection vange vaburisa pachena kuti zvinofambiswa sei maadministrative nemalogistical mechanisms acho, kwozoita iya duplication process yacho kuti inofambiswa sei, kuti vanhu vanyatsonzwisisa, nokuti iprocess iri kuitwa for the first time munyika medu yeBVR, biometric voter registration. Duplication process yacho vanhu hatinyatsoziva kuti zvinhanho zvacho zvinenge zvichiitwa sei. Ndo zvatakatarisira kuti mazuva aya ari kuteera vange vachishambadza nokuudza vazhinji vedu muno muZimbabwe kuti vazivewo kuti zvinofambiswa sei.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network amairinda ichipfunde vava vachitaura parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende yodzikisa mutengo wedhiziri kutanga nhasi. Bato remDCT rokurudzirwa kupedza nyaya yemhirizhonga murunyararo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai achiti muve nezuva rakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.